Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 31 2018 Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. ZANU PF yotungamira mune zviri kubuda musarudzo dzakaitwa nezuro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe Electoral Commission iri kuita chinono mukuburitsa vakakunda musarudzo. MDC Alliance inoti yakakunda musarudzo dzanezuro kukuwo ZANU PF ichiti yakakundawo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zviri kubuda musarudzo dzekumaruwa zviri kuratidza kuti ZANU PF iri kutungamira musarudzo dzakaitwa nezuro. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Vachigaro veZimbabwe Electoral Commission, Justice Priscilla Chigumba, vazivisa kuti ZANU PF yakunda pasarudzo dzeparamende kuchiredzi East, Wedza South, Masvingo West, Masvingo South, Mudzi North nemarondera West. MDC Alliance yakunda kuGwanda Central. Munyori wezvemutemo muZANU PF, vamunyaradzi Paul Mangwana, vati vafara nezvabuda musarudzo pari zvino.
Results ari kutifadza somusangano weZANU PF. Ari kuratidza kuti makandidates edu ari kubudirira. We just hope that zvinoramba zvichiitika kwese kwatinenge tichikwikwidza.
Munyori mukuru muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Munzora vati pachine mutambo uye vane zvikwata zvavo zviri kuunganidza zvabuda musarudzo kubva kumatunhu ese.
Well, pataurwa maresults ema constituency 7 chete. Pama constituency 7 ipapo tiri kuona kuti MDC Alliance tine constituency imwe chete iripo Gwanda Gwanda Central. Pachine maresults achiri kuuya saka tichaona tichinzwa futi timu dzedu kuti dzinoti chidziri pa ground.
Kunyange hazvo zvabuda mudunhu ravo reHarare Central zvisati zvaziviswa vamwe vange vachikwikwidza munzvimbo iyi muzvare Linda Masarira vaudza Studio 7 kuti vakundikana uye vatambira zvabuda musarudzo.
Vanhu vavhotera zvavanoda. Ndinovimba kuti havazochema naramangwana nekuti kumashuro vanokuzva kwavakabva munhu agona kunokunda maHarare Central constituency munhu asingapinde muvanhu asingataure muvanhu munhu wavanoziva kuti haana chaanoita saka naizvozvo ndozvido zvavo ndozvavada saka vachaita sei vachawanawo zvinoenderana nezvavasarwa.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vari kufadzwa nezviri kubuda musarudzo.
Sezvamangonzwawo bato guru munyika yeZimbabwe ndinoreva kuti guru panhamba yavanhu matozviona ratanga kutungamira tihatinganyanyoda kutaura zvinoenda mberi nekuti tinopedzisira tovanaunza maresults asi ndirangozivisa vanhu vemuZimbabwe kuti aiwa zviya zvatanga vamunangagwa vatanga kutungamira ende zvapo ndozvabuda zvatinoshanda nazvo so far ende zvinotitaridza kuti ramangwana ramakajeka rekuti Zimbabwe iri mumaoko akachengetedza.
Justice Chigumba vati vachazivisa zvimwe zvabuda musarudzo mukati menguva shomanana iri kutevera. ZANU PF neMDC Alliance ndiwo mapato ari kutungamira musarudzo kunyange hazvo zvabuda musarudzo zvisati zvaziviswa zviri pamutemo. MDC Alliance iri kutungamira zvine mutsindo mumaguta nemadhorobha akawanda ukuwo ZANU PF ichitungamira zvine mutsindo munzvimbo dzakawanda kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Z
Zanu PF iri kutungamira zvine mutsindo musarudzo dzeparamende mudunhu remasvingo. Pari zvino iine zvigaro zvipfumbamwe kubva pagumi zvabudiswa neZimbabwe Electoral Commission, ZEC. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
MDC Alliance inotungamirwa naNelson Chamisa ndiyo iri kutevera Zanu PF mudunhu remasvingo mushure mekukunda mumasvingo eBen. Mukuru weZEC masvingo vaZEC-Spudirai vaudza vatori venhau dzabuda musarudzo munzvimbo dzatumirwa kwavari panguva yekupera kwezuva, asi vati zvimwe zvichiri kuuya. KuZaka West vaOfias murambiwa veZANU PF vakunda vaFestus Dumbu veMDC Alliance. Kumasvingo South vaClaudius Marongo veZANU PF vanga vachiteverwa navatawanda mavhairi vePeople's Rainbow Party. Sazvigaro veZANU PF masvingo vaEzra Chadzambira vakundavo vachiteverwa naAmai Rozwita Madzivire veMDC Alliance. KuChiredzi West, Chiredzi East neChiredzi South, ZANU PF yatora matunhu ose ikakunda zvakare kuZaka East neKuZaka Central. Vapudurai avo vaimbove mudzidzisi uye vari nhengo yeZANU PF District Coordinating Committee vasati vaenda kuZEC vati sarudzo dzakaitwa zvakanaka uye vanhu vemasvingo zvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana pane vakanyoresa kuvhota vakavhota nezuro.
Svingo province vanhu vakavhota varume vaita ivo this is 217,032 madzimai 295,617 ndikati ndozvinobvozva tipa 83% yemari dzisati vhota dzakakwanisa kuvhota. Then maresults acho anoanaunzwa kutanga paward pana awards election officer ndopanoanaunzwa malocal authority results. Then abva panozoenda pa constituent command center ndopanoanaunzwa maresults constituent. Then presidential results anoenda straight ku Harare kwa national command center ndokunaunza a president. Saka sizo tutorerezve ma council akatoanaunza ma MPs dari process kuanaunza izvezvi. Then kana zvoya kuno mwana uya kunoko tingata ku chi work out tone ma provincial councils ne ma senators ne national assembly women quota ndomafambira zvino zvichiita.
Vapururai vati vachabudisa zvimwe nekuunzwa kwazvichaitwa kuhofisi yavo. Mashoko ari kutambirwa anoti ZANU PF yatora zvigaro makumi maviri nezvitanhu, MDC Alliance ikatora chimwe chete pazvigaro zvose zviri makumi maviri nezvitanhatu mudunhu remasvingo. Musarudzo dza2013 ZANU PF yakatora zvigaro zvose zveparamende mumasvingo. Hatina kukwanisa kubata vakunda nevakundwa musarudzo kuti vatipe pfungwa dzavo. Musarudzo dzekumakanzura, MDC Alliance yakunda ZANU PF mudhorobha remasvingo apo yatora zvigaro zvinomwe pazvigaro gumi zvirimo. Dhorobha remasvingo raswera rakanyarara, vazhinji vakamirira kunzwa zvabuda musarudzo asi vamwe havasi kufara nemushure memashoko ari kubuda mumasaisai. Vaterenzi Chikwanda vati vaswera vakamirira zvabuda musarudzo asi zviri kubuda masaisai zvavatyisa.
Atakamira official statement rinotsanangura kuti mavhotsi akafamba sei kunyanya emaMP yavo, but pari zvino svangwa dzino hatisati tanzwa kuti marezalts acho ari official akamira sei. Asi zvatiri kungonzwa kumaindaneti kumasocial media ari kutaurao kuti MDC anenge yatira kashwini zano zvokuti nemamwe makore mashanu futi tichingotambura.
Vamwewo vakaita savaota mataranyika vanoti vamirira kunzwa zvichabuda musarudzo yemutungamiri wenyika pakati pavaNelson Chamisana veMDC Alliance navaEmerson Mnangagwa veZANU PF.
Isu tamirira kunzwa zvemukuru wenyika zvokuti tiri kunzwa zviri kubuda pamasaisai kuti MDC yakaruza kumasvingo, asi chatamirira hedu ndechekuti zvokuti kumapresident ikoko ndiyanahwina.
Asi mumwe mutsigiri weZANU PF vaDavis Guyo vati vatomirira kuita mabiko vachipemberera kukunda kwemusangano wavo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
MDC Alliance inoti yakakunda musarudzo dzanezuro nekune rumwe rutivi, ZANU PF ichiti yakakundawo. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vashitaura pamusangano wavaita nevatori venhau pamuzinda weMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa paMorgan Tsvangirai House muHarare nhasi. Mumwe wevatungamiri vemapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance vatendai biti vati vaChamisa vakakunda musarudzo dzanezuro, asi komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kuita madanha kunonoka kuburitsa zvakabuda musarudzo. Vabiti vati seMDC Alliance vakabatanidza zvose zvakabuda musarudzo dzanezuro, vakaona kuti vakakunda musarudzo idzi.
Tine maresults atakolekta from maresults edu and zviri kushota vachamisa varova vamunangagwa zvinonzwisa tsitsi, asi tiri concerned nenyaya yekuti zeki yacho iri kunonoka kuannounza maresults mugore ra 2013 yakazoannounza maresults musi wa 5 May istavhota musi wa 28 March 6 weeks. So tiri kuti isu zeki ngainoannounza maresults iwayo anozoconfirma nezvatinazvo. Tiri kuti zvakare kune vada kuba election iyi. Ndataura nyaya yekuti vari kuramba kutipa ma V11 forms. Ndataura nenyaya yekuti izvo vari kunonoka kuendesa maresults kuma polling stations. Ndataura nenyaya izvo zvakare kuti vari kuita basa rekuta manufacture fake news manyepo.
Nekune rumwe rutivi, munyora anoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vatiwo bato ravo riri kutarisira kukunda musarudzo idzi.
Isu tozoziva kuti maresults achauya achaannounswa neZEC. Isu hatazive, toziva aya atapiwa pano anoratidza kuti tiri kuhwina, mamwe takaamirira. Ava vane avo ava vanobvumidzwa nomutemo kupenga. It's a right of everyone to be insane.
Mushure mezvataurwa navabiti, vatsigiri veMDC Alliance vabva vatanga kupemberera panze pemuzinda weMDCT yavachamisa. Mumwe mutsigiri weMDC Alliance vaKilian Nyamutsikwa vati vachamira navachamisa kunyange zvodii.
Ndinozvitambira nomufaro mukuru chaiwo nokuti ndozvatakatarisira tese nyika yese.
Zvichakadai, vabiti vapomera mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga mhosva yekuronga zvekuuraya vachamisa pamwe naivo vabiti.
Ndataurazve zvakare kuti vachiwenga vapa direction yekuti vachamisa neni tipondwe.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cherit Charamba vati havasati vanzwa kuti nyaya iyi yakamhangarwa kumapurisa here kana kuti kwete, asi vamangwana avo vanove zvakare mutevedzeri wemutauriri weZANU PF vati hapana chikonzero chekuti vachamisa navabiti vaurayiswe nebato ravo.
Vachiasasinetirwa chii? Kungonotsvakawo nezvinhu zvisina nebasa. Revana veZimbabwe vatotaura, vanoziva kuti bato rinoamirira nderipi. Hakuna munhu anoda kubata munhu akaita satendai biti ane chiiwo changapa kumunhu.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo kana ivo vachiwenga kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yechinoichi ziviso chakakosha pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa 30 chikunguru kusvika musi wa 7 nyamavhuvhu tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Mumiririri wesangano reAfrican Union muAmerica, Dr. Arikana Chihombori kwavo, vanoti vanhu vanofanirwa kutambira zvinenge zvabuda musarudzo pasina mhirizhonga. Vanoti sangano ravo rakatuma vaongorori kuZimbabwe panguva yesarudzo avo vari kuti sarudzo dzakaitwa murunyararo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Vanhu vanofanirwa kutambira zvichabuda imomo. Pari zvino, handisati ndanzwa macomplaints ekuti pane tsoro dziri kutambwa here kana chitsotsi chiri kuitwa. Saka kana maelections are free and open, tinofanirwa kuti tiadi, tiaccept. Ndo inonzi democracy ka. haungati democracy hii democracy kana zviri zvangu chete kana zviri zvandinoda zvikasabuda madiro angu haisi handizvida haisi democracy that is not democracy yatinoda tinoda kuti vanhu vedu vadzidze vakure kuitira kuti kana party yako ikasawina gore rino moziva kuti the next 5 years mugarawo muchidi muchirongana muchicollecta mafundraising enyu muchicollecta mari kuitira kuti pamunodzoka mugo hondo yakadi yakakura ndo inonzi democracy kwese kurovana pama street because party yako haina kudi haina kuwina vanhu vezimbabwe vedu we ngati kurei democracy inoti may the best man win kana yako isina kuwina you wait until the next election
tinoona zve mune vanyarikani vanobva kusangana urenyu reAfrican Union vanga vari kuongorora sarudzo idzodzi dzemuzimbabwe vari kutii pane zvamuri kunzwa pari zvino nemafambiro akaita zvino
zvandiri kunzwa pari zvino zvinhu zviri kufamba nemugwara havasati vaona avangati irregularities kana kuti tsoro dziri kutambwa kana mashenanigans so far zvinhu zviri kufambira mugwaro izvo zvatongo tidi tinzwe ndokusaka African Union yakatumira maobservers early kuitira kuti vatange kuona zvinhu before kuti vaone nguva yokufamba nyika yese vachiongorora kuti mavoting stations akamira sei maregistration process akamira sei kana vanhu vachiuya vanopinda vakamira sei kume kwashova kuti hapana kana tsoro dzingambotambwa kume kwashova kuti mikana yese kana maburi yese anga aripo ekuti vanhu vangakwanise kutamba tsoro avharwa saka African Union is very satisfied we are very proud kuti chairman Musa Faki Mahamat vakatumira vaongorori in advance and varipita basa ravo
avo vanga vari mumiririri wesangano reAfrican Union muAmerica Dr. Arikana Chihombori kwao vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari pamuzinda weStudio 7 muWashington DC
Direct from Washington The Voice of America
Sangano reHuman Rights Watch rinoti riri kuenderera mberi nekuteverera zviri kuitika mukuverengwa nekuburitswa kwezviri kubuda musarudzo. Mukuru wesangano iri kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vanoti chirongwa ichi chanonoka kutanga uye hazvisati zvanyatsojeka kuti bato riri kukunda nderipi kunyangwe hazvo mamwe mapato ave kutopemberera achiti akunda.
Mukuru weZEC muzvare Priscilla Chigumba vari kutaura iko zvino kuti kune dzimwe nzvimbo vachiri kuverengedza zvakabuda musarudzo asi vatanga izvozvi kutaura padanho revamiririri vemuparamendi kuti ndivape vakakunda vakatizve ivo zvakabuda musarudzo pamukuru wenyika zvichataurwa mazuva mashanu asina kupera asi havasati vapedza izvozvo vebato rinopikisa reMDC Alliance vanga vari kugununa vachiti kunonoka kwazviri kuitwa kunenge kuri kuita kuti padikwe kana kuvhiringidzwa zvakabuda musarudzo
totarisawo kuti ivo veZEC vambenge vachitaurawo kuti hazvitenderwi kuti vanhuwo zvavo nevemamwe mapato vaburitse zvinenge zvabuda musarudzo zvinofanirwa kufamba sei
hongu pamutemo veZEC ndivo vega vane mvumo yekutaura zvinobuda musarudzo asiwo zvakare mutemo unoti panovhoterwa pega pega panofanira kunamirwa panze pamadziro bepa rinonzi V11 fomu rinotaura kuti vanhu vavhota sei panzvimbo iyoyo
ko izvowo zvekuti zvabuda musarudzo zvinonamirwa panzvimbo dzoso dzose paari kuvhoterwa hazvizogoni here kukonzeresawo mhirizhonga
iko zvino mhirizhonga yanga yava kutoda kutoti ingangomuka ndeyekuti kune dzimwe nzvimbo dzinoita idzo zvikamu makumi maviri nechimwe chete kubva muzana 21% kusina kunamirwa mapepa iwayo zvosimudza pfungwa yekufungira kuti zvichida paroda kubirirwa saka vanhu vazhinji kunyanya vebato reMDC Alliance vari kutogununa nenyaya iyoyo kuti kune mhaka yei mutemo uchiti namirai asi munzvimbo idzi dzakati wandei mapepa iwayo haana kunamirwa anotaridza kuti vanhu vavhota zvakadii panzvimbo iyoyo
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vachitaura vari parunare kuHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutunga miriri wenyika ya Amerika va Donald Trump vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti nyaya yekuti vakadyidzana neRussia musarudzo haisi mhosva yekuti vangatoendeswe kumatare edzimhosva. VaTrump vashorawo zvikuru vari kuferefeta nyaya iyi vaRobert Mueller. VaMueller vari kuda kuona kuti ichokwadi here kuti vaTrump vakadyidzana navo muna 2016 munguva yesarudzo zvakapa kuti vakunde. Mutemo wesarudzo muAmerica hautenderi kuti nyika dzekunze dzipindire. VaTrump vanoti amai Hillary Clinton vavaidyidzana navo ndivo vaitodyidzana nekushanda neRussia. Aya mashoko mamwe chete akataurwa negweta ravaTrump vaRudy Giuliani paterevhizheni yeFox News. Vasori vemuAmerica vanoti vane humbowo hwekuti North Korea iri kugadzira imwe nzvimbo yekugadzira zvombo zvehondo zvemuchadenga pedyo nenzvimbo yeSenamdong. Bepanhau reWashington Post rinoti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti North Korea iri kuramba ichigadzira zvombo, kunyange hazvo mutungamiri wenyika iyi vaKim Jong-un vakatsidza kumutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti havasi kuzogadzira zvimwe zvombo zvehondo zvemhando yepamusorosoro pamusangano wavakaita kuSingapore. Chirongwa cheNelson Mandela Washington Foundation chiri kuita musangano mukuru nhasi muguta reWashington DC, umo mune vechidiki vekuAfrica mazana mapfumbamwe kubva kunyika dzakasiyana-siyana kuAfrica. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumusangano uyu zvinosvikawo makumi matatu. VaShepherd Nyambayo vanoti chirongwa ichi chamubatsira zvikuru kuvandudza mafungiro avo nemaonero muupenyu.
Yali chirongwa chakapatsurwa kuti chibatsire vana vevhure Afrika vachari vari kusimukira, vana vari kuita zvinhu zviri kuunza kuti Afrika ibudirire, vari kuwanikwa muzvikamu zvenzvimbo dzavanogara vachibatsira vagari vemo. Saka ava vana vacho vanenge vari vana vari kutanga mabhizinesi nevana vari kubatsira mumatongero ezvinhu zvinoitika muzvidimbu zvenzvimbo dzavanogara.
Zvii zviri kuitika muDC nhasi mamuri?
Saka vana vanobva kunyika dzese dzemuno muAfrica vari kusangana vachikwanisa kuti vataure maererano nezvinhu zvavari kuita munyika dzavanobva kwavari. Isu vekuZimbabwe takaya kuno tiri about 42. And neuwandu hwedu tinenge tichikwanisa kuwana mukana wekuti tiratidzane nevamwe vanobva nemhuri yese yeAfrica kuti ndezvipi zvinhu zvatiri kuita iko kwatiri kubva kuZimbabwe. Nazvo tinenge tichitsvaga nzira dzekuti tingakwanisa here kushanda navo ivo muZimbabwe, nekuti sekuoneziva kwenyu Zimbabwe inyika yakanaka zvikuru.
Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheYali 2018 vaShepherd Nyambayo vachitaura vari muno muWashington DC. Mumwewo musikana ari muchirongwa ichi muzvare anoziva marindire anoti pane zvizhinji zvavachanoshandisa kubva mune zvavadzidza muchirongwa ichi.
Tadzidza zvikuru maererano nenyaya yekushanda pamwe chete sevana vemuAfrica. Kazhinji unowana kuti tiri kuita zvinhu zvakanaka but tiri kuzviita munhu nemunhu tisina kubatana. Saka chinhu chandaonyanyowana pachirongwa ichi ndechekuti tinofanira kushanda takabatana kuti nyika dzedu ende kuti Afrika yacho ibudirire hunge tiri kushanda takabatana.
Vamwe vakabvawo kune dzimwe nyika vamuinavo ikoko, chamunoona sekuti muchagona kuzoita pamwe chete navo chii muchienda kumberi?
Ndakanyanyobatwa negadzira nzvimbo kana zvirongwa zvinokwanisa kuwanikwa nemunhu wese, angava munhu ari ane disability anofanira kunge achiwanawo kodzero dzake zvakangoenzana nemunhu asina disability yacho. Zvirongwa indinoshanda ndiri muEducation, munyaya dzekudzidza dzefundo. Vanhu vane madisability havakwanisi kuinda muzvikoro izvozvo pamusaka pe zvivakwa zvacho hazvina kugadzirwa kunzi vanhu vane urema ihwohwo vakwanise kupinda muzvikoro izvi. Saka ndiyo imwe nyaya yandiri kuda kuenda ndichinoshanda nayo ndichibatana nevamwe vari mune dzimwe nyika vari kuitawo izvozvo kuti tiwanikwe tichigadzira kuti education yedu, fundo yedu inge ichikwanisa kubatwa nemunhu wese angava ani zvake.
Muzvare anoziva marindire vachitaura vari muno muWashington DC. zvichitevera kuziviswa nezek kwezvabuda musarudzo vanhu vave nemaonero akasiyana siyana pamusoro penyaya iyi jonga kandemiri anotipa nyaya inotevera
pamatunhu manomwe aziviswa nasachigaro vezek amai Priscilla Chigumba nevamwe vavo ZANU-PF yakunda matunhu matanhatu izvo zvaita kuti vamwe vakarerekera kumubatanidzwa MDC Alliance vati havasi kugutsikana nezvaziviswa mumwe wevari kuramba kutambira zvaburitswa nezek ndava Paddington Japa Japa vanotungamira sangano reZimbabwe Center for Equal Opportunities avanoti hazvingaiti kuti MDC Alliance ikundwe kumatunhu ataurwa aya iyo yaizadza nhandare pamisangano yayo
uchingoona kubvira pane 7 aanaunzwa aya unotoona kuti maelection atobirirwa kudhara manyepo aya zviri kutoratidza kuti Chamisa atodyiwa kudhara ende isu sevanhu veZimbabwe sema civic society organizations hatisi kuzotendera zvakadai so izvi tinoda kuti zeki iite chaizvo chaizvo tiri kutoona kuti maresults aya ndaa 2018 aitwa upload ndoari kuanaunzwa apa isu hatisi kuzobvuma china dzakadai idzi
vajapa japa vanoti vanofunga kuti zeki yashandisa zvakabuda musarudzo dza 2013 matunhu ayazivisa vachiti vacharamba kutambira zvaziviswa izvi uye vacharatidzira kusvika zeki yagadzirisa zviri kubuda musarudzo pari zvino
tikuda izvo maresults chaiwo kuti anyatsoitwe iwo chaiwo Chamisa anga achipula macrowds anosvika kuma 40,000 50,000 taakushamiswa zvinezvi madifference ema 9,000 10,000 zvabva kupi mashura akadai hatisi kuzobvumira zvakadai kuti zviitike kana zvichireva kuti tichaita demonstration every day kusvikira nyika ino yagadzirika tichatoita
asi nhengo yezanupf varodrick nyika dzino avapindawo mumusangano wezek nevatori venhau uyu vanoti zviri kutaurwa navajapa japa nevamwe vavo ndezvemugotsi matsuro sezvo zanupf yakagadzirira hwaro hwayo munguva yekutsvaga rutsigiro kusvika pakuvhota
maonero andaita zvekuratidza kuti ZANU-PF iri kuhwina ende yakashanda paground nemaonero ataita ndosaka taona vanhu vanga vakonfuswa pachinyorwa mawhatsapp achinzi vachamisa vahwina zvisirinova zvisirizvo saka taona zvaakutaurwa nezeki zvatiratidza kuti zvechokwadi political party yezanupf yaishanda ichimobilize vanhu nokuti zvakafanana nokuti kana pari pamusangano kuungana kwevanhu hazvireve kuti vanhu vanenge vane pfungwa idzodzo vanhu vanonge vachiuya vachida kuona nekunzwiwa speech kuti ine zvinotibatsira here ine zvinotiumba here kuti tive chinhu chimwe chete saka kuunganirwa hazvireve kuti unodiwa
zeki yazivisa zvakabuda musarudzo yevamiriri veparamende matunhu anoti marondera west mudzi north masvingo south Mashingo West, Wedza South, Nechiredzi East, ayatorwa neZANU-PF ichikunda zvine mutsindo, kuchitiwo dunhu reGwanda Central iro ratorwa neMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jonga Kandemiri.
Muchirongwa chedu chedi connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo kana muchida kupindawo muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku studio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. ZANU-PF yotungamira mune zviri kubuda musarudzo dzakaitwa nezuro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe Electoral Commission iri kuita chinono mukuburitsa vakakunda musarudzo. MDC Alliance inoti yakakunda musarudzo dzanezuro, ukuwo ZANU-PF ichiti yakakundawo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani na 6 a.m. apo tinokuudzai zviri kuitika mukuenderera mberi kwenyaya dzesarudzo. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Gibbs Dube achikupai chirongwa cheIsindebele.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamngela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 31 Ntulikazi 2018. Ngokhipsi Dube endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanupf likhanya likokela kumpumelo yokhetho olusanda kwethulwa ngabe khomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Lokhu kubangelwa ukuthi iprocess eyokuthi ama-results abe certified ukuthi siwabale ithatha isikhathi eside, ngenxa yokuthi kufuze ukuthi size siwathole wona ngokwawo asayinwe ngabantu evelela ezigabeni lezigabeni. Izigaba ezinye ziphuze ukuthi ziqede ukubala, ngalokho aphuze ukubuya.
Abantu bathi bamelele ukhetho lolu ngamehlo abomvu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF likhanya likokela kumpumela yokhetho esanda kwethulwa ngabe khomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ezigabeni eziyisikhombisa, lapho linqobe khona kweziyisithupha abe-MDC Alliance bathola esisodwa. Ukuhlaziya impumelo le esiyethulwe ikhomishini yeZEC, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxuxele ngcwethi wezombusazwe uMnumzana Zenzele Ntebele.
Ukutshengisa sobala ukuthi into azimanga kuhle for i-MDC Alliance, ngoba ungananzelela ama-results analo esiwanikiweyo lapho izanu kade iwina khona ibiwina ngamamajinzi amakhulu 14,000 to 2,000. Bese kusithi i-city analo iyi-one ewine i-MDC Alliance eGwanda, I think umuntu we-MDC Alliance bele 11,000 owezanu ele 10,000. So ngibona ngani i-indication yokuthi kungaba le surprise enkulu kakhulu kuma-results azabuya wona la. Ngibona izanu isuka le 2/3 e-parliament, because that means izalandela ama-trends ka-2013. So amboni i-alliance iwawina amasiti awinwa izanu ngo-2013. So ngibona ngani this time around kungathi kuse-announce wonke ama-results esiyaphela izanu ile 2/3 nje eklini.
Abe ZANU-PF Ndebele, yebo bathi banqobile. Abe MDC Alliance labo bathi banqobile. Kuhamba njani khonapho ngokubona kwakho?
Obviously ukhona omunye ongasitela iqiniso and sesingakwenza kade sikuthi simelele yona iZEC ukuthi isinike ama-results la. But okuqakathekile nxa ukuthi abe-alliance bathi banqobile, bona ngani sekumele besinike i-evidence ukuthi sithi sinqobile ngoba lokho lalokho lalokho. Ngoba vele lapho kule mpikiswano khona akula muntu ovumayo ukuthi hhayi lapho abanitshayile. So siza kuzwa nala ma-allegations ze-rigging lento ezinjalo, okuyinto esithola siyizwa. Mina ngibona ngani sekuyisi ukuthi MDC isitshele ukuthi nxa kurigwa njani, nxa kuyukuthi abalayo i-information yokuthi irigwa njani, hayi bezithulele ukuthi hayi kusehlule sizahamba next time. Ngoba I think sesidiniwe ngokuzakuthi hayi sigciliwe, licile njani, akulanto ekhanyayo ukuthi bacile njani.
Nxa inqobile izanu Ndebele, abantu beyivotele mpela kungazange kube lokuqilibezela, kuyabe kusitsho yini ukuthi mpela abantu beZimbabwe bayasuthiseka? Yiyo impilo abayifunayo,
impilo yokudubeka, impilo yokuhlala bengelamali emabhanga, impilo yokuhlala bephiwa ukudla njengenkuku, impilo yokuswela imisebenzi, yikho abakufunayo.
I think there is kulama dynamics amaningi kakhulu ukwedlula khona kokuthola ngoba uzananzelela ukuthi umuntu osedrobheni izana ukayifuni ngoba nge umuntu ongenamsebenzi ongenamali lento ezinjalo bese kusithi umuntu osekhaya impilo yakhe ngabe ijene lomuntu osedrobheni indlala abona ngayo izana kwesikhathi ijene ngoba izana iyamphathela impuphu iyamphathela fertilizer.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni loNtukameni Nkomo weStudio 7 okobulawayo. Kusenjalo ke sifisa ukuthi silethulele okuthunyezwe nguMavis Gama khona ngale ke kwele Harare.
Lezi zigaba ngezivalisa iMarondera West, Mudzi North, eseMashingo South, iGwanda Central, iMashingo West, iWeza South, leChiredzi East. AbeMDC Alliance bathole esisodwa eseGwanda Central. Esethula limpumela eNational Command Center eHarare International Conference Center, umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chigumba uthi lokhu ngokwakuqala ilizwe liqhuba ukhetho ngendlela yepolling based election.
In respect of Marondera West constituency, the results are as follows. Maslin Kunaka of the Zimbabwe Partnership for Prosperity Party received 597 votes. Maishoreva Amon of the MDC Alliance received 5,400 votes. Mari Adam of the People's Rainbow Coalition received 69 votes. Mavunga Richard Godfrey, an independent, received 559 votes. Mudokwani Chivero Stanley, an independent, received 90 votes. Kanya ZSP, where Elizabeth of ZANU PF received 7,619 votes, and accordingly, Mukanya ZSP, where Elizabeth of ZANU PF party is hereby declared duly elected member of the National Assembly for Marondera West constituency.
Chigumba Act 1. Omunye wama commissioners awe ZEC, uDr. Qhubani Moyo, uchasisa ngempumela asebeyitholilele.
Kathesi sibanike ama constituents ayengu 7. Lokhu kubangelwa ukuthi i process eyokuthi ama results abe certified ukuthi siwabale. Uthatha isikhathi eside ngenxa yokuthi kufuze ukuthi size siwathwele wona ngokwawo asayinwe ngabantu evelela ezigabeni lezigabeni. Isigaba ezinye ziphuze ukuthi ziqede ukubala ngalokho aphuze ukubuya. Aseqala manje ukuthi abuye ukuthi siwacompile. Sizawabala sinika abantu amanye bayembaye ngabo 7 kusiya ku 8. Kodwa kathesi sithe njengoba sesitholwa lawa khona angu 7 ngcono sihliswanike abantu ukuthi basinike babekwazi impumelelo yakho. Uyananzelela ukuthi i-election le ibile ama-candidates amaningi and futhi abantu abavotileyo baningi kakhulu. Ngalokho ke ukubala kuthethe isikhathi eside. Njalo futhi uyabona ukuthi isikhathi sakuqala ukuthi sibe lokuvota esingathi polling station based. Ngalokho ke lokho yikho ukudelay ukwenze kube nama delays okufika kwama results amanye. Kodwa aseqalisa ukubuya ntambama sizaba lamanye amaningi kuyathi kusiya kusakusasa mbona sesilawo wonke sesikwane ukuthi sinike uZulu ama results onke.
Uthini kuZulu bakhona sebethethi nasinyekile. Uxwayisa uZulu ukuba ehlukane lomkhuba wokwethula impumela yokhetho ngoba kuyikwephula umthetho.
Hayi, laba abakhuluma okungayisikho okhulunywe yithi babe bezikhulumela nje okungayisikho okusemthethweni. Abantu abafungiswa ukuthi yibo aba-announce ama-results electoral commission hathi ama-political parties. Sizwile ukuthi abakhona abanye abathi banqobile kodwa hayi abanqobileyo bazakhulunywa yikhomishini ngemva kokuba sesithule ama-results wonke avele ezigabeni zonke jikelele.
Unobhala jikelele welinye lamacele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Nixon Nyikadzino upha umbono wakhe phezu kwale mpumela.
Izolo ngibone ukusebenza okuhle kakhulu, bebezimisele abantu sebajayele ukuthi imizili yabo imemide despite ukuthi babetshela ukuthi lingahlupheki lizavota lonke. Abantu bavukele emzileni, abanye balele emzileni, abanye balele emzileni. Ngiyakutshela belele emzileni, uzananzelela ukuthi yikho kukhanya ngathi ama-figures abe siba makhulu by about lunch hour. Kube sekusithi emini sebeqalisa ukuthi tho tho tho. Kwezinye indawo sithe sihamba njenge imashi isiphela izizongena ku Koromonzi sithe sesizofika area ne Koromonzi ekleti eCaledonia sazofica ukuthi abantu balokhe bebuya
abazeki bathi baza kube besazisa uZulu impumela yokhetho lapho bethe bathola ukuvelela ezigabeni zonke zelizwe okwamanje bathi baqale ngokwazi uZulu ngempumela yokhetho lwabameli bezigaba kuthi eyamakhansila isaziswa eziqintini impumela yokhetho lukamongameli izokwaziswa ekucineni sokwaziswe ngempumela yamalunga edale lephalamende abezeki bathi umsebenzi wokwethula impumela yokhetho lwalonyaka kumele wenziwe phakathi kwensuku ezinhlanu ngemva kosuku lokhetho kusitsho kuba mhla ka4 Ncwabakazi impumela yokhetho luka 2018 iyabe isethulwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Omunye wenkokheli zomanyano wamabandla aphikisayo OMTC Alliance umnumzana Tendai Biti uthi impumela yokhetho evela kuzithunywa zayo iveza ukuba iMTC Alliance inqobile kulolu khetho ngakho ke sebemelele iCommission ebona ngezokhetho eZEC ukuthi imemezele impumelo le ngokuphangisa. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Indawo eziningi zelizwe zibika seziqedile ukubala amavoti kodwa udubo olukhona ukuthi iZEC ikhanya iphuza ukubuthanisa impumela evela endaweni zonke zelizwe ngokuphangisa okusokudala ukukhuluna kuZulu weZimbabwe. Ekhuluma lentatheli izindaba emini uBithi uthi sebemelele ukuthi iZEC yazise uZulu ngokunqoba kukamnumzana Chamisa.
We have now received from our agents across the country.
Sithole imbiko yempumela yokhetho luka 2018 evela kuma agents ethu aselizweni lonke jikelele. Impumelo le itshengisa ngokungela nkinga ukuthi sinqobile kulolu khetho. Njalo umongameli weZimbabwe sekunguNelson Chamisa.
Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uveze ukukhathazeka ngendlela iZEC esebenza ngayo.
Election le kazange vele be election free and fair. Ibi election elo kudlala kubi kuvela kuZimbabwe Election Commission. Ngakho-ke sikhuleka sithi iZEC kayime ukudlala ngesikhathi sabantu isebenzele uZulu. Icho ukuthi ophumeleleyo kukhetho lwaizolongba.
Umnumzana Langton Mkhutshwa isakhamuzi seHarare uthi lokhu sokulethe ukuthandabuza kuZulu ovotileyo.
Sokhe simelele lapho ukuthi sitshelwa amarizawuti, basitshele ukuthi amarizawuti aphuma ngo-3 o'clock. Kathesi sokungama-past-4 sokhe simelele amarizawuti, kuyini osokutenzakala? Asisokukhona osokuhluphile yini kulungisi kuyini okumeleleyo asisenifuna ukuqalisa ukuriga futhi kuyini okuyenza athi ama-result ishiwa lidlala la bantu bezimbabwe ngokukhulu kweboder to border sosiyoke simelele ama-result senifuna ukusenza abantu benu njani.
Umbiko kaBithi wokunqoba kwe-MTC Alliance ukhanya wamkelwe ngentokozo ikakhulu ngabatsha abathi sebekhathele ngokuswela imisebenzi embusweni weZANU-PF. Omunye wabatsha laba nguThulani Moyo othi ulethemba elakusasa elihle embusweni weMDC.
Ya mina I think I hope into ekhuluma ngoBithi yinto eqinisekileyo ngoba hey iMDC sokulesikhathi ingawini yakwazi. So I think ngabe kuyinto enhle ukuthi abantwana bezimbabwe nje abantwana bezimbabwe sithole inkululeko engcono from iZANU-PF because aye bese sikhathele ngeZANU-PF madoda bese sifuna at least change. Let's hope ukuthi amazwi akhulunywa ngoBithi iZEC ayisozi iphambanise ekubaleni icine sinika iZANU-PF futhi amavoti.
UBithi uphinde wethesa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga umlandu wokufuna ukubulala yena loChamisa kodwa akasegcizelelanga ukuthi ngubani omtshele lokhu. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Pho Mangwana ukulandulile lokhu ethi uChiwenga kalasikhathi labantu abanjengoBithi njalo uBithi kumele ahlolwe ingqondo.
VaBithi vandambotariswa msoro wavo kuti uchakakwana here.
Umnumzana Biti sefuna ukuyahlolisiswa ukuthi kusacabanga kahle yini. sasimazi eligqwetha kodwa angazi nxa esacabanga kahle kumbe yipolitics esimenza njalo. Uchiwenga kala sikhathi sokuhluphana lomuntu onjengobidi. Uchiwenga ukhokhela iZanu PF kulesikhathi sokwenza inhlelo ezithuthukisa abantwana beZimbabwe.
Ngomnyaka ka-2008 uBidi wabaleka elizweni ngemva kokumemezela impumelelo yokhetho ingakamemezelo okusemthethweni komishini ebona ngokhetho ngaleso sikhathi okuyikwephula umthetho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkululeko.
Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga. Istudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz laku 17820 kHz. Khongozelani kustudio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. Istudio 7 umsakazo wakho.
Asambeni thina kwedakithi
madoda siyovota sivote. Izizalwane zeZimbabwe ezivote izolo zazilinde impumela yokhetho ngamehlo abomvu ukuthi i-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi iphakathi kokwamukela lokumemezela impumela yokhetho esihlolwe ngobuqotho endaweni zokuvotela elizweni.
Ukuvota kuqale kahle edolobheni lonke lakobulawayo kwaphela ngokuthula njalo wonke umuntu uselinde impumela esiqalile ukumenyezelwa okusemthethweni ngabeZEC. Isiphathamandla seZEC kobulawayo umnumzana Innocent Ncube uthi ukhetho luqhutshwe kahle.
Impumela yokhetho sikhangelele ukuyamukela ngoba kulama stages ayenziwayo bangasuka e-polling station baza kuya kuwad lapho abafika futhi labo becubungule ukuthi into zihambe kuhle baze bengaqeda sebedeclare ukhansila. Besuka lapho sebedlula besiya ku-National Assembly. Ama-councillors le themba ukuthi bazaqalisa ukuba-announce from about midnight to early tomorrow morning. Then ama National Assembly, ama constituencies, bazaqalisa ukuba-announce probably tomorrow morning, yes, from tomorrow morning. Kusiza lezi zikhathi babe be-announce ke ama-results anala.
Uncube uthe impumela yokhetho yadalela ephalamende lamakhansili izaphuma amasinya kulekamongameli.
I-presidential sonke siyakwazi ukuthi kayikhulunywa, ama-results ayo kakhulunywa along the way. Aze phuma khona le eHarare sebuye wonke ilizwe lonke. Okwenzakalayo kulendlela ezimbili ezifakwe ukuthi ama-results ahambe ngazo. Indlela yokuqala yena lesijayeleyo ukuthi kumele ahambe edlule ku-ward, adlule ku-constituency, adlule ku-district azozofika la. Kube sowusithi esibili e-presidential only, awe-presidential only, asuka ku-ward. U-deputy ward elections officer ewathwale physically to i-district afike ke bese bemelela kamanye ama-wards before proceeding ukuthi babuye eHarare. Esilikhangelela ukuthi by this time kusasa awethu kobulawayo kumele abesendleleni kumbe phose sefika ko-eHarare.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi iZik kayimemezele impumela yokhetho ngokuphanyisa.
Lapha asifuna ukubonga kakhulu inkulumende lama election science leyo la. Ukushengisa ukuthi abantu lapha ispecial lapha kobulawayo lapha sithule kakhulu. Vela akula dlanguzana, vela azange izilwe, azange senzini, asibili sivote kuhle. But siyamelela vele ukuthi kubuye ama-results. Njose wekhulumente ama-results abuya ngoyo, so simelela ama-results.
Umnumzana Ezra Dube uthi babonga uhulumende ngokuqhuba ukhetho ngokuthula.
Ngithi impumela yakhetho siyayibona njengokuba lokhu isethulwa yiZeki. Kodwa bese kucela kuZeki ukuthi basinike impumela province by province. Ngoba basitshelile kusena ukuthi sebethole impumela evela kumaprovince angu-4. So siyabe sikhangela ukuthi bathathe iprovince eyi-1 basitshele ukuthi lama constituencies amangaki. Inye ngayinye iconstituency iwinwe ngubani. Ayikhona lokho ukuthi bacuphele asikuzwisisi. Njalo besicela ukuthi ama-results lawa bayilethe masinyonze ukuthi abantu kuhle kudlule. Owinileyo abekwazi ukuthi uwinile, lodliwe abekwazi ukuthi uwinile. Abantu bengabokhithwa, bengabogcinwa bekususpense ngoba akulunganga.
Kulabantu abayisilinganiso songamachumi edlula ayisikhombisa lengxenye ekhulwini yabantu abayizigidi ezingamachumi amahlanu ababhalisela ukuvota abavote izolo asebelinde impumela yalolukhetho. Abantu sebeqalile ukutshengisela esigodlweni befuna impumela yokhetho bethi iZek iyaphuza. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eCommand Center, ngingu-Anastasia Ndlovu.
KuStudio 7 namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo All the Connection siyakhangela ke okuphuma kwezokhetho. Nxa lifuna ukuthi lisibonele ke kunombolo le 001 202 619 2077. Ye lingakhohlwa sibili ukuthi lisibonele kwezethi silifonele khona ngapho lapho likhona. Impumelelo yokhetho olwenziwe izolo isiqalisile ukuphuma kancane kancane. Abakomishini ababona ngezokhetho sebethule impumelelo yezigaba ezikhombisa lapho osokunqobe khona ibandla leZANU-PF ezikhundleni ezisithupha MDC yathola esisodwa. Intelele izindaba yethu yeStudio 7 uChris Gande usethulela lolu daba.
Isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti njalo ongumkhokheli webandla le-PDP wenze umhlangano lentathele izindaba namhlanje ekuseni wathi umanyano lo usunqobile kukhetho. Lokhu uBiti ukwenze lanxa umthetho usithi akumelanga omunye umuntu ongayisiyo Zek ethule impumela yokhetho. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye wethule imbiko enkundleni ye-Twitter esithi usenqobile njalo usemelele iZek nje kuphela ukuthi yethule impumela. Kodwa impumela esikhona itshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF linganqoba kungela kuphinda umphehlo owaziwa ngokuthi i-runoff ngoba uMnangagwa uyabe ethole amavoti adlula okufunwa ngumthetho ukuthi abumbe uhulumende omutsha. Intatheli izindaba esebenza izimele uSimeon Mubengeranwa uthi abantu bajahe impumela ngoba bedubeka.
Weli ngombono wami ngibona ngathi abantu they are ngathini inhliziyo zabo zikhathazekile. We are looking at abantu abaphile ku system over 38 years if I'm not mistaken. Under umongameli prior umongameli eRobert Mugabe. So abantu nje abala kukholwa ukuthi mhlambe ama elections lawa engaba credible or engaba fair. So I think it's basically ama mixed feelings ebantwini nje in terms of the outcome. And
omunye oncintise kukhetho umnumzana Fortune Mlalazi uthi abantu bebekhala ngokuphuza kwabavotisayo endwendweni zokuvota.
ukhetho kube lama hiccup administratively lapha lalaphayana kodwa siyenelisile kunye labezekho kuba nasikhulumisane siwasolve lawo ma problems and then of course abantu baphumile ngobuningi babo besiyavota. So osikunanzeleleyo ekuvoteni uthi process art is slow ezindaweni ezinjengamagwegwe primary ezinjengaseterminus emagwegwe north bekulama queue amade abantu bathethe isikhathi eside njalo langabe lichisa. So ke yiyo athi engezinye zezinkinga.
Impumela le isethulwa kumabona kude abantu abaningi kade bebukele batshengise ukudana okukhulu ngoba bebekhangelele ukuthi uChamisa uzakhokhela endaweni ezinjengeJiretsi lapho okwaba labasekeli bebandla abaningi kakhulu emhlanganweni werali yakhe khonale kodwa iZANU PF inqobile kulesi sigaba. Nimele iStudio 7.
Sawangakhulu-ke Chris Gande, singe sithathe-ke olunye njalo udaba. Impumelelo yokhetho ezantsi emaNdebeleni siqalile ukuphuma njengakhonoku esilethulela khona. Walbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Impumelelo yokhetho esiyethulwe yikomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC iveza ukuba ubengummeli weGwanda Central edalele ephalamende umnumzana Edson Gumbo weZANU PF. Unqotshiwe ngumnumzana Patrick Dube omanyano we-MDC Alliance. UDube uthola amavoti azinkulungwane ezedlule ezilitshumi 10,390. UGumbo wathola inkulungwane ezedlule ezisitshiyagalolunye 9,416. Edolobheni leGwanda umanyano we-MDC Alliance uthole izihlalo eziyisithupha ezekhansili kwathi ibandla leZANU PF lathola ezine. Othi ukuthi umbuso wedolobho leGwanda obuphethwe iZANU PF susiye ezandleni ze-MDC Alliance. Phakathi kwamawadi amahlanu weGwanda Central asemaphandleni ibandla leZANU PF lithola amathathu kwathi MDC Alliance yathola iwadi eyodwa. Umnumzana Midas Ndlovu oncindise lilungu elizimeleyo kuwadi 13 unqobile. iZANU PF inqobe eGwanda South kuwowonke amawadi ayisitshiyagalombili. eGwanda North i-MDC Alliance idole izihlalo zamakhansili eziyisikhombisa kwathi iZANU PF yadobha ezintathu kodwa umnumzana Amon Clinic Ngathi obezimele wanqoba. Umnumzana Fixon Siziba isakhamuzi emzimuni uthi ukhangelele ukuthi labo abanqobileyo bengabe lenketha betshabi.
Sasibona lapha ngabuya ukudla uthole ukudla sokunikwa abantu be-one party ethile kumbe kuyini okubuyayo okuthile uthola sokunikwa abantu abathile abayiphathe yodwa ethile wena ongasoliye iphathi ungaphiwa. Yikho besikhangelela kakhulu ukuthi lapha kungangena laba kungangena laba abakhokheli benze into enhle eqondileyo ongala discrimination ungabandulula abantu.
Ikomishini yezokhetho ithi izaqhubekela phambili sazisa ngempumela yokhetho phakathi kobusuku. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kuye wafika kimi.
Kuye wafika kimi. Ukuhlakanipha ngomculo.
Kuye wafika kimi.
Kuye wafika kimi. Ukuhlakanipha ngomculo.
This is the time.
This is the time. Time. The time for you and me to reach boundaries and break boundaries and know no boundaries. To reach boundaries and break boundaries and know no boundaries. Let's come together and share ideas and knowledge, inspiration.
Although
they say we are non-educated, we are better than them. Our music goes across the world.
Impumelelo Shining Stars labezwa sibili bahayiza khonapho-ke bahlabela nje becula ngendlela abayaziyo. Singakuhlukana ngokuthi sifikangele ezinye indaba ebesikhokhela namhlanje. Ibandla leZanu-PF likhanya likhokhela kumpumelo yokhetho esithe yethulwa ngabe-commission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. UMnumzana Tendai Biti we-MDC Alliance uthi impumelo yokhetho iveza ukuthi i-MDC Alliance iyanqoba. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Oliver Lesayo ngo-Cape Stove.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.